masangano akazvimirira mumasungano anoti haasikwadzwa nekushomeka kuri kuita vagari vakunyoresa kuvhota munyika mose kunyanya vanhukadzi vechidiki pamwe nevakaramara izvi zvinotevera mashoko akabudiswa nesangano rezek euwandu hwevanhu vakanyorisa pachirongwa chevota registration blitz icho chaipinda munzvimbo dzinogara veruzhinji chichangopera vachitaura pamusangano waitwa nhasi nesangano revagari remasungu eunited resistance and repairs alliance kana kuti mura wekuparura chirongwa chekukurudzira madzimai vechidiki pamwe nevakaremara kuti vanyorese kuvhota mutevedzeri wemukuru anoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rezek mumasvingo vamasino nyuwe vati uwandu hwevanhukadzi vari kunyorisa kuvhota huri kuderera munyika mose
kana kuregesa chinhu chiri nyore kana tose tikabatana tikaita chinhu chimwe tikakurudzira vanhu kuti vauye kuzovhota sekutaura kwandaita madzimai tinonzwiwa akawanda munyika asi in terms of registration as I speak right now kwakuta masvingo yoga zvokuti zvakawanisa mukana yekuona yezimbabwe yose zvinoratidza kuti madzimai mashomo akuregesa asi takatomboti ndozvisimbi zvichizimbe takati kudanga zvo2018 vakanga varivo vakawanda vakaregesa
vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvairumbidzai magurupira vati chirongwa chavo chichabatsira kuti madzimai nemamwe mapoka anyorese kuvhota
isu semura takaitawo tsvakurudzo yedu mumawadzi ese ari 10 emumasvingo kuti chikonzero chinoita kuti vanhu vasade kuvhota chii tikuri kunyanyanyanya mayuti people with disabilities nemadzimai takaona kuti pane apa tiri kukonzerwa nezvinhu zvakasiyana siyana naizvozvo taparira chirongwa ichi kuti tipinde macommunity iwayo tivadzidzise kukosha kwokuvhota kuti kunovhotwa sei uye vanoenda kupi kuti kana vachida kurejista kuvhota vanokwanisa kusvika vachibatsirika naizvozvo tange tibatsirana tichishanda nemayuthi people with disabilities nemadzimai
vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo sadzigaro wesangano rezimbabwe election support network kana kuti zesini mumasvingo vamunyaradzi chauke vakurudzira zek kuti ivandudze zvirongwa zvekushambadza chirongwa chekunyoresa kuvhota vachiti ndizvo zviri kuita kuti vanhu vashoma vanyorese kuvhota vemasangano aya vanoti zeki yakazivisa kuti vakanyoresa vanhu vashoma pachirongwa chichangopera chevota registration blitz chaipinda nzvimbo dzinogara veruzhinji munyika mose vanhu zviuru gumi nezvinomwe chete ndo vakakwanisa kunyoresa mudunhu rese remasvingo iro rine vanhu vanosvika mamiriyoni maviri ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini godrim timber